Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu chivabvu 28, 2021. Makaterera ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndichitepfenyura ndiri gumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19. Yezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vatongi vese vedare reSupreme Court nere Constitutional Court reZimbabwe vakadomewa sevanhu vari munyaya yavamalava iyoyi. Nekudaro havagoni kuti vatonge nyaya yavari ivo vakamhangara uyezve yavane chekuita chekuti vanoda mutongo unenge uri kudivi ravo.
Dare reSupreme Court roshaya vatongi vachanzwa nyaya yegakava riripo zvichitevera mutongo wokuendeswa kumudyandigere kwava Luke Malaba uyo uri kupikiswa nehurumende. Huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 paBondlovi Teachers College kumasvingo hwasvika pazana nevatatu zvichitevera kubatwa kwevanhu vanomwe vaine chirwere ichi nezuro. Vatungamiri venyika dziri musadak troika vanonzi havana kubuda nechisungo chakati tsvikiti pamusangano wechimbi chimbi wedouble troika wakaitirwa kuMozambique nezuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Vatongi vemusorosoro Supreme Court neConstitutional Court vose vari gumi nevanomwe vanyaya yava Luke Malaba zvichitevera kusvitsa kwavaita magwaro avo kuSupreme Court, izvo zvinonzi nenyanzvi munyaya dzemitemo, zvava kureva kuti vose vatongi ava havachakwanisa kunzwa nyaya yava Malaba iri mudare reSupreme Court. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Dzimwe nyanzvi dzinoti zvaitika izvi zvinoreva kuti vatongi vese ava havakwanisi kunzwa nyaya iyi muSupreme Court kana kuti muConstitutional Court. Gweta zvakare vari mukuru weHuman Rights Watch muSouthern Africa vadhewa Mavhinga vaudza Studio 7 kuti zvingave nani kuti vamalava vatevedze mutongo weHigh Court. Vatiwo zvaitika izvi zvinoreva kuti vatongi vose ava havachakodzera kunzwa nyaya iyi, izvo zvichaita kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vadome vamwe vatongi kuti vanzwe nyaya iyi.
Vatongi vese vedare reSupreme Court nereConstitutional Court reZimbabwe vakadomewa sevanhu vari munyaya yavamalava iyoyi. Nekudaro havagoni kuti vatonge nyaya yavari ivo vakamhangara uyezve yavane chekuita chekuti vanoda mutongo unenge uri kudivi ravo. Nekudaro chinotongosara chete ndechekuti mukuru wenyika vaMnangagwa vanenge vakufanira kutodoma vamwe vatongi vanonogara kuSupreme Court vasiri vatongi varipo kuti vanzwe nyaya iyi, kwete kuti inzwikwe nevanhu vakare vari kukwidza nyaya kumatare varivo varidzi vematare acho. Hazvigoneke, hazvina chimiro uyezve hazvina mukana wekuti pave neutongi hwejechetere, nekuti vari kumhangara ndivo vatongi vanofanira kuva vachitonga nyaya yacho.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzemutemo wenyika isina kuda kudomwa nezita yaudza Studio 7 kuti hachisi chokwadi kuti vatongi veSupreme Court havachakwanisa kunzwa nyaya iyi. Nyanzvi iyi yati vatongi ava vanokwanisa kutadza kunzwa nyaya iyi chete kana pachinge paitwa chikumbiro chekuti vasanzwe nyaya iyi ndokunge paine zvikonzero zvakasimba zvokuisa chikumbiro chakadai kudare. Yatiwo handi chokwadi chekuti vatongi ava vese vanoda kuwedzerwa nguva vari pabasa savamalava. Asi vamwe vanoziva zvemutemo vanotiwo nepamusana pekuti zviri kudiwa nemutemo wakavandudzwa uyu zvino nakirawo vatongi ava mune ramangwana zvinenge zvakakodzera kuti vazvisudurudze panyaya inobata upenyu hwavo nemashandiro avo kana vachiremekedza utongo hwejekerere. Mukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum vamusakika nemagweta evechidiki eYoung Lawyers Association of Zimbabwe vakaenda kudare vachipikisa danho remutungamiri wenyika rekuwedzera nguva yebasa yavamalava vachishandisa Constitutional Amendment No. 2 Act. Izvi zvakarambwa nedare reHigh Court, asi hurumende yakapikisa mutongo uyu kumatare edzimhosva. Hurumende yakabvuma kuti vamalava vari kuenda kubasa kubva zvapikiswa mutongo weHigh Court. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Wandu wevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 paBondolothi Teachers College kumasvingo wakakwira kusvika pazana nevatatu zvichitevera kubatwa kwevanhu vanomwe vaine chirwere ichi muongororo dzakaitwa nezuro. Munyika yose vanhu 35 vakabatwa nechirwere ichi uye vanhu vatatu vanonzi vakafa nechirwere ichi muBulawayo nezuro wakare. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri weCOVID-19 Task Force mumasvingo vaRogers Irimai vaudza Studio 7 kuti ongororo dzakaitwa pavanhu vanopfuura 300 paBondolofi, vanhu 103 ndochete vane chirwere ichi. Vanhu vanomwe vakabatwa nechirwere ichi nezuro, pamusoro pevanhu 60 nevatanhatu vakawanikwa vane chirwere ichi musi wechitatu. VaIrimai vati hurumende iri kugutsikana nevanhu vari pachikoro ichi pamwe nevari kunze, avo vari kutevedzera chisungo chakatarwa nehurumende chekuti hapana achapinda kana kubuda muchikoro.
Nenyaya yemakesis emasvingo ari kuramba achikwira paBondolofi hongu nezuro, takaita zvemamwe matesti 7 akaita positive, zvakaita kuti makesis edu eprovhinsi aende pa103, zvikuratidza kuti COVID-19 tichinayo mukati medu. Tinongofara kuti iyoyi iriko yakakonteniwa, mawana havazi kubvumirwa kufamba, even mavisitors havazi kubvumizwawo zvakare kuti vange vachisvika ipapa.
VaIrimai vatiwo hurumende ichiri yakamirira kuita ongororo yekuti mhando yadenda iyi yakabva kupi, sezvo vamwe vanhu vava kutyira kuti inogona kunge yakabva kunze kwenyika, zvikuru yemhando yakatangira kuIndia. Vatiwo chirongwa chekufirita chikoro ichi pamwe nenharaunda chatotanga, sezvo bazi rezveutano rakawedzera vashandi varo pachikoro ichi. Hurumende yakazivisa kuti Bondolofi Teachers College yainge yavharwa uye hapana munhu ari kubvumizwa kushanyira pachikoro ichi, uye vagari vepachikoro ichi havasi kubvumidzwa kubuda kudzamira denda reCOVID-19 rapera. Muchiziviso chayo nezuro, hurumende yakati vanhu vatatu vakashaya nechirwere cheCOVID-19 munyika yose uye vanhu vakafa ava ndereguta reBulawayo. Kusvika pari zvino Zimbabwe yava nevanhu chiuru chimwe chete ne550 vafa nechirwere ichi 1592. Vanhu 35 vakabatwa nechirwere ichi munyika yose, vanomwe vavo vari vemumasvingo. Vanhu vabatwa nechirwere munyika yose vave zviuru 33 554. Vanhu zviuru zvina 4590 vakabayiwa nhomba kekutanga nezuro. Izvo zvasvitsa uwandu hwevanhu vabayiwawo nhomba yekutanga pazviuru 640,401, 648,121. Vanhu vabayiwa nhomba kechipiri vave zviuru 305,268. Zimbabwe inoti ine urongwa hwekubaya vanhu vanosvika mamiriyoni 10 kana kuti 10 million, kana kuti zvikamu 60 kubva muzana, 60% zvevanhu vari munyika, senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Mune imwewo nyaya, sangano reZimbabwe Doctors Association for Human Rights kana kuti ZIDRA riri kukurudzira vagari mudunhu remasvingo kuti vamhanyare kutyorwa kwekodzero dzavo mumhirizhonga yemudzimba dzinonzi dziri kukwira munguva ino yedenda reCOVID-19. Vachitaura pamusangano wavaita nenhengo dzesangano revagari remasvingo United Resistance and Repairs Alliance nhasi pamucheke hoo, vanoona nezvekufambisa kwemabasa muZidra vaBrian Mbanje vakurudzira vagari kuti vasaite mhirizhonga uye vamhanyare kana vadzaitika mudzimba dzavo.
Chatanga tichida kudzidzisa community yedu kuti ikwanise kuita pick up macases anenge abuda gender based violence. Imedically vanokwanisa kuuya kupi vachibatsirwa sei kana dzava nyaya dzemutemo vanokwanisa kubatsirika kupi.
Vambanje vati sangano ravo rakaita ongororo rikaona kuti nyaya dzemhirizhonga kunyanya dzekurovana kwevakaroorana pamwe nedzemhirizhonga dzepabonde dziri kuwanda nekudaro vanhu vanofanira kudzidziswa kutevedza mitemo yenyika. Vachitaurawo pamusangano uyu Gweta Muzare Chiedza Chuma vati zvakakoshawo kuti vanhu vasafire mumwoyo kana kodzero dzavo dzinge dzatyorwa pamhirizhonga dzemumba.
Kana tiri misangano echechi tiri kumba tiri kumashops dzikava zvinhu zvatinoita speak out in public kuitira kuti vari kuzviitirwa kumba vazive kuti hatisizi ndega because mwana nyara achifunga kuti ndini ndega. Tinoudza vana vachiri vadiki mukadzi haroo akura anozoita murume yekuti anenge achiti chii mukadzi ndakakura ndinzi mukadzi haroo.
Imwe nhengo yemura amai Tresi Musakaruka vati mhirizhonga yakawandisa mudzimba asi vagari havana ruzivo rwekuti vanofanira kumhanara here kana kuti kwete vanongofira mumwoyo asi nezvidzidzo zvavawana nhasi vakukwanisa kutora matanho.
Tanga tisiri kukuwana mareports akakura because vanhu vanga vasiri kuripoti asi zvatadzidza kubva nhasi tadzidza kuti tinofanira kuti tiinde kumaresponsible stakeholders edu tichienda kunoripota nyaya dzedu.
Masangano anorwira kodzero dzevanhu munyika vanoti mhirizhonga yemudzimba yakawedzera nguva yedenda recovid-19 lockdown sezvo vakaroorana vaipedza nguva yakawanda vari vose mudzimba. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Mutori wenhau Jeffrey Moyo acharamba ari muhusungwa kudzamara nemusi wemuvhuro apo pachanzwika nyaya yake yokuti obhadhariswa here kana kuti kwete mari yechibatiso. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare ramagistrate mubulawayo Muzvare Rachel Mukanga vati vachapa mutongo wavo nemusi wemuvhuro pachikumbiro chamoyo chekuti atongwe achibva kumba. Moyo uyo akasungwa nemusi wechitatu ari kupomerwa mhosva yekutyora mutemo weImmigration Act achinzi akabatsira vamwe vatapi venhau vaviri vekuamerica vanoshandira bepa nhau reNew York Times vasina kudomwa nemazita kuti vapinde munyika pamwe nekushanda sevatapi venhau zvisiri pamutemo. Moyo anonzi akapara mhosva iyi achishanda navatapi Maneka vanoye mushandi weZimbabwe Media Commission. Muchuchisi vaThompson Hove vati Moyo akabatsira kuti vatapi venhau vaviri vekunze kwenyika ava vapinde munyika achizokwanisa kuvawanira magwaro ekuti vashandise vatapi venhau kwechinguva chidiki kana kuti temporary accreditation card zvisinei kuti vaviri ava vaive vamborambidzwa chikumbiro chavo chekuti vapinde munyika nebazi rezvekufambiswa kwemashoko. Vachishandisa uchapupu hwapiwa nemupurisa ari kuferefeta nyaya iyi vaBen Justin, Muchuchisi ati Moyo navaManika havafanirwe kupiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso sezvo mhosva yavakatarisana nayo ine chekuita nekukanganisa kugadzikana kwenyika kana kuti national security. Kuita ravamoyo vaDoug Coltart vapikisa maonero aya vachiti nyaya yekuvhiringidza kugadzikana kwenyika hachizi chezvimwe zvinhu zvinotariswa nemutemo panyaya dzekuti munhu opiwa mukana wekutongwa achibva kumba here kana kuti kwete. Vakoltati vatiwo nyaya iyi inoratidza pachena kupindira kwehurumende munyaya dzezvekutapwa kwenhau vachiti pamutemo Zimbabwe Media Commission yakazvimirira yega uye nekodzero yekupa vatapi venhau vemuno kana vekunze magwaro ekushandisa.
This case really brings to the fore the interference that the Ministry of Information, which also becomes involved in the accreditation process of journalists, that is in complete violation of the provisions of the law, in particular the provisions of the Constitution, which provide that the Media Commission is an independent commission which is not subject to the control of anyone else.
Vakota Jodza Odare kuti Moyo navaManika vakabatwa nenzira isiri iyo pavakasungwa sezvo vakabvisiswa zvipfeko zvinodziya zvavaive nazvo uye vakapinzwa muchitokisi chaive nevanhu vakawanda zvisinei nenjodzi yekutapurirana kwechirwere checovid-19. Vatiwo muchitokisi mavaive paBulawayo Central Police Station munonhuhwa uye hamuna kushambidzika vakapa chikumbiro icho chatambirwa nedare chekuti paitwe ongororo yechitokisi ichi uyewo kuti vanenge vasungwa vasabatwa nenzira isiri iyo. Mutongi wedare ati ongororo iyi inofanirwa kuve yaitwa musi wa9 Chikumi. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Vatungamiri venyika dziri musadak troika vanonzi havana kubuda nechisungo chakati tsvikiti pamusangano wechimbi chimbi wedouble troika wakaitirwa kuMozambique nezuro uyo wainge vakanangana nehondo iri mudunhu reCabo Delgado kuMozambique kwekare. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko avakaburitsa mushure mumusangano wavo kumaputo nezuro Maneru, vatungamiriri veSADC Troika vanosanganisira vaEmerson Munangagwa, vaSirura Maphosa vekuSouth Africa, vaPhilippe Nyusi vekuMozambique, vaMokgweetsi Masisi vekuBotswana navaLazarus Chakwera vekuMalawi vakati vanofara negadziriro iri kuitwa neSADC kuitira kuti ipindire muhondo yekuCabo Delgado. Vatungamiriri ava vakatambira zvakabuda muongororo yakaitwa nechikwata chavakatuma kudunhu iri, uye vakati vachaita musangano weSADC yese kumaputo kwakare musi wa 2010. Asi vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vanoti havasi kufara kuti SADC iri kutora nguva yakareba kupindira muMozambique, dambudziko richienderera mberi kuCabo Delgado. Chipangamazano musangano reRevolutionary Research Institute vachenesani Ndungwaka vaudza Studio 7 kuti vanoona sekuti hapana kuwirirana muSADC pakuti vopindira sei. Vati musangano wane zuro hauna zvaunobatsira kune vari kutambudzika kuMozambique.
Kumira kwakaita zvinhu parizvo handione chisungwe chichienda kunopedzisa nyaya yekune Cabo Delgado.
Mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vatiwo zvinotora nguva kuti SADC ipindire kuMozambique nekuti nyika dzemuSADC hadzina kubatana.
Hatina yandingati identity seSADC inoita kuti titi munhu wekuMozambique kana arohwa zvorova kuti munhu wese womusadhaka arohwa hazvimo musadhaka. Sadhaki ringori chipoka chekungoti vanhu vanoungana votaura zviri konvenienti panguva iyoyo.
Vati zvinonyadzisa kuti nyika dziri kure dzakaita seUnited States, France nePortugal dzakatopindira Mozambique asi vavakidzani vachingoita misangano isingaperi. Asi vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vamasimba kuchera vati vanoona sekuti chiri kunonotsa kuti SADC ipindire kuMozambique inyaya yekuti nyika idzi hadzina mari.
Nyika idzi dzinenge dzisina mari asi kuti vabude pachena kuti basa ravanoda rinoda mari, vanenge vachitya kuti sovereignty yavo vanenge vazotengesa.
Kurwisana kwehurumende yeMozambique kuCabo Delgado nevanopfurikidza mwero kwakatanga muna 2017, uye kusvika pari zvino vanhu vanodarika zviuru zvitatu vafa muhondo iyi, uye vanhu vanodarika mazana manomwe zviuru vakasiya misha yavo. Mune imwe nyaya, mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nezuro vakaburitsa mutemo mutsva vachishandisa masimba ePresidential Powers uyo ucharanga zvakaomarara vemabhizimisi vanodhurisa zvinhu zvakanyanya, kushandisa mari yekunze zvisina mwero, uye pamwe nekutadza kuti vedza mitemo ine chekuita nekushandiswa kwemari yekunze munyika. Semuenzaniso, vanotenga mari yekunze kuRBZ pasi peauction system yeReserve Bank of Zimbabwe vachizoishandisa pazvinhu zvinenge zvisingabvumidzwe kutengwa nemari iyi vanobhadhariswa fine yemiriyoni yemaRTGS kana kupfuura. Ukuwe mabhizimisi vanotengesa zvinhu nemitengo inopfurukidza official exchange rate vachabhadhariswa mari inoita zviuru makumi mashanu zvemadhora emuno. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr Prosper Chitambara vati mutemo uyu wakanaka asi uchanetsa kutevedza sezvo vazhinji munyika vave kuzvishandira.
Zviri kutaura kuitwa nehurumende zvakakosha kuunza a bit of order mumarket papa nelot of indiscipline zviri kuitika, but of course kuti zviimplementwe kuna vanhu mabhizinesi ese ari muekonomi zvinogona kutinetsei.
Vatiwo mari yekunze ichiri shoma munyika, izvo zviri kuita kuti mamwe mabhizimisi arambe achitenga mari iyi pamusika mutema. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanorwira kodzero dzevanhu muHong Kong vari parumananzombe zvichitevera kuomeserwa kwaitwa vamwe vavo nematare edzimhosva ayo avatongera kugara mujeri kwemakore masere, zvichitevera kusungwa kwavakaitwa makore maviri apfuura vachipomerwa mhosva dzekuratidzira. Vasungwa vatatu ava vanoti Jimmy Lai, Lee Cheokyan naAvery Ni vakabvuma kuti vakatyora mitemo yenyika musi wa1 Gumi Guru 2019 apo vakaunganidza vanhu pamusangano unonzi wainge usiri pamutemo. Vakambo vemutauriri weparamende yemuAmerica vaPaul Ryan vari kukurudzira vamwe vavo mubato reRepublican Party kuti vasatambira pfungwa dzinopatsanura vanhu dzinoitwa nevaimbi vemutungamiri weAmerica vaDonald Trump. VaRyan vataura mashoko aya nhasi
pamusangano wavaita nhasi. Chirongwa chekubaya nhomba vana vari pasi pemakore 15 munyika yose chiri kusangana nezvipingaidzo mumatunhu akasiyana siyana sezvo mapostori akawanda ari kunzi ari kurambidza vana vavo kubayiwa nhomba dzekudzivirira zvirwere zvakaita segwirikwiti, nhetamakumbo nezvimwewo. Mutori wedu wenhau Lloyd Moyo uyo ari kwamutare anotipa nyaya inotevera.
Maapostori aya anonzi ari kurambidza vana vavo kuenda kuchikoro kana aziva kuti vebazi rezveutano vari munharaunda vachibaya vana nhomba muzvikoro zvemunharaunda dzavo. Mumwe wevadzidzisi muzvikoro zvakawanda vana vane vabereki vanopinda chechi yemapostori kwamarange amai Elizabeth Ndudzo vanoti kubva pakaziviswa nezveurongwa uhu vana vazhinji havazi kuuya kuchikoro sezvo vabereki vavo vasingadi kuti vabayiwe nhomba idzi.
Ana achave kusikuru banenyaya marizenzi yekuchechi pakangonzwa nezvevaccination izvo vana vakabva toregera kuuya nenyaya yekuti pamwe akaona kuti maybe paneighboring school vana vanenge vakabayiwa kana mandi obva atoziva kuti the following day pachikoro pedu. Saka vanhu aya havachatouyi kuchikoro amo kutogara kutosvika pakuvhara chaipo bose vakuziva kuti vaccination inopera musi kuvhara.
Mumwe wevabereki vanopinda chechi yemapostori vaJeremiah Muzara wetu vanoti chitendero chavo hachibvumidzi kuti munhu ashandise mishonga kuti arapwe.
Iye vanozviziva ivo vanofatwa rwechokwadi anamunanga kufunza haisisi hatibayiwo oye gwemuri anonga vanga kuti haakatenda asi anondatofuta rofia ngokuti mukuru wemanje awatyi baya unofatwa kuti kwedu hatidii tibayiwo handisandambobayiwo hapana ngokuti ndinonga ndisina chenda asi ndekurwara asandambovhara wapwere kubayiwa kwedu hamuwini.
Asi gweta rinoshanda nesangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vapasimonya kureba vanoti hurumende inosungirwa kuti ipindire panyaya iyi sezvo kodzero dzevana vadiki dzekusawaniswa utano hunokodzera dziri kutyorwa nevabereki vavo nekuda kwechitendero chavasina kuzvisarudzira pachavo.
Nyaya dziri kuitika idzi dzeurongwa hurumende hwekupa vana kubayiwa majekiseni anoprotekta kuzvirwere zvakasiyana siyana zvinhu zvakanaka uyezve zvinoita kuti munhu wega wega anga aine kodzero yeutano. Kodzero yeutano zvinoreva kuti munhu ngaachengetedzwe kubva mukuzowana zvimwe zvirwere leta mumwe tatifambe muupenyu. Saka zviri kuitika zvatiri kunzwa kunzi mapostori ari kurambidza vana vavo kuti vange vachibayiwa nhomba kana kuti majekiseni zvinhu zvakashata uyezvo zvinokotyora kodzero dzevana ivavo. Haisi sarudzo yavo vana kuti vange vakazvarwa mumhuri dzinopinda chitendero chechipostori uyezvo hachiso chitendero chavanenge vakasarudza ivo. Saka naizvozvo vabereki vafanira kunge vachirambidza vana vange vachiaccessa kana kuti vachiwana kubayiwa nhomba zvirwere majekiseni ezvirwere izvozvo zvinovadzivirira kuzvirwere zvinozoitika muupenyu wati kurei. Saka ndinokurudzira hurumende kuti inge ichitora matanho anokodzera ekuti iite kuti vana ivavo vemapostori vakwanisa kunge vachibayiwa majekiseni ari kubayiwa vamwe vana vane kodzero sewana wese yekuchengetedzwa kubva kuzvirwere zvavanogona kusangana nazvo muupenyu.
Mashoko avanyakureba atsinirwa zvakare nevaimbove gurukota rezveutano panguva yehurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera veMDC Alliance. Avo vanoti kutyorwa kwekodzero dzevana kunofanirwa kudzivirirwa kuitira kuti kusaitike.
Nyaya yemapostori yokuramba kubayisa vana nhomba yakatanga kare. Takaita misangano tichienda musangano navo yakawanda. Vanobvuma muri mese asi kana vadzokera kwavanenge vavoudzana kuti kwete hatidi. Chinongodiwa panapa inyaya yemutemo wakasimba wekuchengetedza kodzero dzevana. Vana kana vachiri maminors vachiri vadiki vanofanira kuchengetedzwa nehurumende kodzero dzavo. Saka tinokurudzira kuti paiswe mutemo wakasimba pachild protection unochengetedza kodzero dzavana. Chimwe chandoda kuudza nyika ndechekuti mapostori kuramba kubayisa vana kwavanoita vari munzvimbo dzavo dzavakaungana kunoafekta nyika yose. Kuna afekta donzo redi senyika rakuti tigonzi tiri tipuwe certificate yekuti tiri polio free.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubazi rezveutano vaDonald Mujiri vakaudza Studio 7 nemusi wechina kuti kange vasina ruzivo nezvenyaya iri kuitika kumanikaland asi vakavimbisa kushanyira donhu iri nemusi wechishanu vachipa dzidziso. Mujiri vaudza Studio 7 nasi kuti havana kuzobudirira kushanyira donho reManicaland sezvo vachiri kumaShonaland West. Zviri kuitika kuManicaland zviri kuitikawo mumamwe matunhu ari munyika nepamusana pezvikonzero zvinosanganisira nyaya yezvitendero pamwe nekushayikwa kwedzidziso pamusoro pechirongwa ichi. Nhomba dziri kubayiwa vana muzvikoro dzinosanganisira typhoid conjugate vaccine inodzivirira denda remanyoka iyo inobayiwa vana vari pakati pemwedzi mipfumbamwe yekuzvarwa kusvika pamakore gumi nemashanu. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Loida Moyo.
Kwata zvekeps United neDynamos zviri panguva yakaoma mumakundano echibuku Super Cup ayo ari kupinda munharaunda yepiri mangwana. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Zvekwata zviviri izvi zvakatatarika mumitambo yazvo yekutanga ndokutora point imwe chete chete izvo zvakasiya upenyu hwazvo huri pakaoma makwikwi aya. Kukundwa kana kuita mangange zvekare kunosiya zvikwata izvi zvatarisana nekubuda makundano emukombe mukuru uyu. Dynamos iri kusangana neyadha muNational Sports Stadium mangwana, Capes United ichizotevera nesvondo apo iri kusangana neHarare City munhandare imwe cheteyo. Ko Dimbare maziso ese ari pamurayiridzi wayo Tonderai Ndiraya oyo akapiwa nguva nemari yokutenga vatambi vaanoda kusimudzira chikwata ichi. Anoita zvekushambadza zita reDynamos vaEmmanuel Machinya vanoti vateveri veDimbare vari kutarisira zvakawanda kubva kunandiraya zvichitevera mari yakabuditswa nechikwata chavo chichitenga vatambi vatsva.
Fans eDynamos vanhu vanotarisira kuti Dynamos iwine magames ese, saka pressure inenge yakawandira kuna kochi.
Svondo rapera Capes United yaive yakarohwa 2-0 neyadha ndokudzora kuita mangange 2-2. Murayiridzi wayo Darlington Dodo anoti anofanira kushandura maitiro kubva pamatambiro ayakaita neyadha.
Takuramba tichishanda, tinofanira kuonekwa tichikwakuka tichinogadzirisa kuti tione tichichinja zvakare kuti tiite zvatoda.
Asi Black Rhinos, Chicken Inn, FC Platinum neHighlanders hadzina matambudziko kunge eDimbare nemakepekepe. Kugona kunenge kudada inowana tikiti rekuenda mumakota fainari kana ikarova triangle mangwana. Chikwata ichi chiri kubaka moto unotyisa chichitungamirwa naRodwell Chinyengetere pamwe naDonald Teguru. Hondo yezvikwata zvemasoja iri musakubva stadium mangwana zvekare apo Black Rhinos iri kukweshana neCranbourne Bullets. Mumwe wevatungamiri veRhinos vaWellington Mabiginye vanoti varoda kutora mukombe uyu nekudzora chipembere cha 1984.
Itori shuviro yedu kuti dai taenda kumberi tasvika mufinal tatorawo mukombe, tichashanda kuti zviite saizvozvo.
Mutambo mukuru svondo rino ndeuyo uri muBarber Field Stadium nesvondo apo Chicken Inn iri kutamba neBosso. Vavakidzani vaviri ava vari kubvira moto zvekuti veruzhinji vari kutya kudoma chikwata chavanofunga kuti chichakunda. Mimwe mitambo ereko yakamira seizvi: Bulawayo Chiefs vs Bulawayo City, Ngezi Platinum Stars vs Wawa, Tenax vs Manika Diamonds, ZPC Kariba vs Heron Charles. Makundano echibuku Super Cup aya akatanga zvine mutsindo svondo rapera apo zvikwata zvakakanda zvibodzwa 25 mumitambo miipfumbamwe. Asi vatsigiri venhabvu havasi kubvumidzwa kupinda mudzinhandare nepamusana pemitemo inobata chirwere cheCOVID-19, asi vachange vachiona mitambo iyi paterevhizheni nepamadande mutande. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zvinhu zvakakosha zviri kuitika munyika. sezvo nguva yadi yapera rigaiti mbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Dare repamusorosoro reSupreme Court roshaya vatongi vachanzwa nyaya yegakava riripo zvichitevera mutongo wokuendeswa kumudyandigere kwavalukumalaba uyo uri kupikiswa nehurumende. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 paBondolofik Teachers College kumasvingo wasvika pazana nevatatu zvichitevera kubatwa kwevanhu vanomwe vaine chirwere ichi nezuro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC.
Soko isika tisenda ba ku VOA.